kuti rwedu rwezanupf takatarisa tikaona kuti nyika iri kushanda yakavavarira kuti ingabudirira here. Utungamiriri hwenyika Baba Munangagwa naminista wavo wefinance vari kutiraya kuti aiwa tirege kushandisa mari zvinotorera dzimwe bandiko mari, zvinoreva kuti dzimwe nguva kumwe kunenge kusingasabudiriri nekuti mari zhinji yashanda kune imwe nzvimbo. Saka vari kuita yavanoti austerity measures. Tikaona kuti nyangwe nesuwo samaparliamentarians kotadii kumbomira kuwana zvatinoda timboona kuti zvinhu zvinotambudza nyika zvakafanana nokuti upfumi hwedu hufambe, zvakafananawo nokuti iko zvino tine dambudziko rana chiremba vari kuchema kuti hatina chino, hatina ichino, hatina madhiragi. Ko isu savatungamiriri navamiriri vavanhu kutikatanga tiri isu kuti aiwa imbomirai kutarisa isu chimboita izvo zvinoita kuti vazhinji vezimbabwe vafare.
Muchionawo vangatambirana here nemashoko iwaya sezvo masvondo apera atakaonawo verubandiko rweMDC vachitaurawo zvakanyanya maererano nekuwana zvinofanirwa kunzi vawane sevamiririri vevanhu kuparamende?
Ndinofunga kuti munhu wese zvake ane vavariro kuti Zimbabwe ibudirire, ane vavariro kuti ivo vatinomiririra vacho. Kazhinji mukatarisa tiri developing country chaisu, vazhinji vedu vanenge vari pasi pasi chaisu, ende kana ivavo vari pasi pasi kana zvinhu zvovaomera nekuti havasi kuwana zvavanotarisira, isu tingatadza sei kana tiri vamiriri vavo kuratidza rudo navo, kuratidza kuzvinyima isu kuti ivavo vagowana zvavanoshuva.